mangwanani akanaka muri Zimbabwe nguva dzava 6 a.m. tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 23/2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakakosha sose kuti president yedu yatamisa nhaya Munangagwa vanga vachisangana vachionesana kuti aiwa kubhuyana zvamu zvamai vamwe chete vanhu veZimbabwe.
Mutauriri wemutungamiriri wenyika voti vamunangagwa vapi vakasangana navachamisa sarudzo dzisati dzaitwa.
Nekune vamwe vanhu vakamirira izvozvo chete vanobva vakutora mabhondi acho voachengeta voshandisa mabhondi iwoyo kutenga mahisa voachengeta. Saka zvobva zvakonzera kushayikwa kwemabhondi kushayikwa kwemahisa.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kuitwa mitengo yezvinhu zvekudya nekushandisa mazuva mazhinji.
Ndiri kabhesa kakanyuka, kabhesi kekuchichidzira vanhu. Mbozi vanhu vari kutaura kuti rwendo runo vavhotera vachamisa sapuresident.
Nzvimbo iri kusanganira nhengo dzebato reZANU PF, bhesi yokonzeresa mutauro nevagari vemuchinoi.
Zita rangu ndinoitwa Nolini Huta, aspiring MP achazoda kumiririra nzvimbo yeGlenview South. Ndiri kuti kuvagari vemuGlenview ndiri kukumbirawo vhoti yenyu.
Muchanzwawo kuna amai Nolini Huta vari kukwikwidza vari pasi pemubatanidzwa weCoalition of Democrats kumiririra Glenview South muparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chedu chanhasi munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona. Tarisiro yemusangano pakati pemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa navaEmerson Munangagwa kuti vakurukure maererano nesarudzo dziri kuuya musi wa30 chikunguru yoshaya basa. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti vamunangagwa havana urongwa hwekusangana navachamisa kunze kwemusi wesarudzo nekuti havaoni zvine chazvinovabatsira kusangana navachamisa. Asiwo mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti uyu wanga uri mukana wekuti vaviri ava vawirirane kuita sarudzo dzakachena uye kuonesana mune zvinoda kugadziriswa nekuti ndivo vatungamiri vakatarisirwa neruzhinji rwevanhu. Tabata murongi wemafambisirwo ebasa muMDCT vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Kusangana kwapurezidend vedu vaachamisa purezidend veMDC Alliance nokusangana kwavo navamunangagwa nechikonzero chekuti sarudzo dzatosangana nadzo idzi musi wa30 July isarudzo dzakakosha kuvana veZimbabwe. Naizvozvo vari kutungamirira mapato makuru munyika yeZimbabwe zvakakosha kuonesana kuti sarudzo dzedu dzinge dzichifamba zvakanaka pasava nekuzopokana pamberi patiri kuenda. Naizvozvo zvakakosha chose kuti purezidendi yedu vatamisa nhaya Munangagwa vanga vachisangana vachionesana kuti aiwa kugurana zamu ramai vamwe chete vanhu veZimbabwe vachamisa vamwana veZimbabwe vamunangagwa mwana veZimbabwe. Naizvozvo izvakakosha kuti kana panozosiya wechitanda vamunangagwa apo pavanenge vazokurirwa navachamisa musi wa30 July pasazuva nokurambira pachigaro uyezve vachionesana nyaya dzekuti idzo sarudzo dzatida tinge chiita idzi ngadzo sarudzo dziri pachena sarudzo dzine runyararo pasava nokubiridzirana.
Vamwewo vanotaura-taura vachiti pamwe panogona kudaro paine mweya wekunyangirana kana kuda kutyityidzirana ndosaka vari kuedza kunzvenga kuti vasangane. Munozvitambirawo sei?
Zvingavapo asi nyika yeZimbabwe inyika yevanhu veZimbabwe. Vangava nemumwe, angava nemumwe oda kusvikidzira kana kudini, asi vanhu veZimbabwe zvavanoda kuti zvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe ndozvichangobuda musi wa 30 July. Saka naizvozvo hazvina hazvinobatsira musha Matare, musha weZimbabwe. Vanhu veZimbabwe munoziva kuti vatambura nguva yakareba. Naizvozvo chavakuda ndechekuti vawane utungamiri hwejekerere, utungamiri hwavanosarudza ivo. So nyaya inongoripo ndeyekuti aiwa vamunangagwa, mukangomatadza kubudirira musi wa 30 July chisirai kuna vachamisa vafambise nyika ichienda mberi, mureva makasungunuka kuti aiwa zvechokwadiwo vanhu veZimbabwe vasarudza zvavanoda kuti ndogwarire kudini rokutora.
Mambosanganawo here nevemamwe mapato akasiyana-siyana kunze kweirori reZANU-PF iri?
Mapato ose muno munyika mwana mai vangu, nezuro tanga tiri kuulawayo kwamakaona vadharengwa vachiuya vachihopa uchapupu kuti aiwa ngatiregedzai mwana wechidoko vachamisa vachibata jeja. Nhasi tanga tina honorable Sandimoyo weNPF. Saka ndingati hongu mwana mai vangu, taita reach out kumapato akawanda.
Avo vanga vari murongi wemafambisirwo ebasa muMDCT vaAmos Chibaya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kuitwa mitengo yezvinhu zvekudya nekushandisa mazuva mazhinji, kusanganisawo mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvinhu zvakwira mitengo zvinosanganisa mafuta ekubikisa, shuga nezvimwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nezvemabhizimisi vanoti nyaya yekushomeka kwemadhora emuAmerica ndiyo iri kupa kuti zvinhu zvidhure. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe.
Zviro kukwira kwemitengo kuri kuitika kuri kukonzerwa nekushayikwa kuri kuita mari yekutenga zviro. Ndofunga kuti mangonzwawo kuti zvakafanana nemutengo uripo pakati pe USA nebhondi, iye zvine izvi wasvika pa 90% kana kuti 100%, zvichireva kuti kana uri kuda USA unotofanira kubhadhara mabhondi maviri kuti uwane USA imwe chete. Ende tinoziva kuti vanhu vemabhizimisi kuti varambe vari mubhizinisi vari kuto mari iri kushayikwa kumabhangi, saka vanototsvaga mari iyoyi kune vanhu vane mari iyoyi, ende vanhu vane mari ndovaakudurisa iye zvino. Chechipiri chiri kuitikawo zvakare ndechekuti vanhu vari kuda vese USA ari kutora achichengeta, nekuti iye zvino izvi takatarisana nemaelections pamazuva asaraya ndo dambudziko rataanaro iye zvino izvi. Vanhu vemabhizinisi vari kutadza kuti vanyase kufambisa mabhizinisi avo zvakanaka, nekuti mari iri kunetsa.
Ko vamuka vari kuchema-chema kuti ivo vemabhizimisi ava vava kutoti mudzimu warobonga kuona huku dzichirwa?
Ndo zvaakuita kuti mitengo ikwire, zvichibatsiridzwawo zvakare nevamwe vanhuwo vemabhizimisi vasina hunhu hwakanaka mukufambisa mabhizimisi, vari kutora chinhanho ichochichi chaapo kuitira kuti vangoti vanhu vari kutambura kudari izvi, vanhu paine kusanyasa kuona kuti zviro zvedu zvichinyasa kumira zvakaita sei, vanotanga kukwidza mitengo yokwira. Imwezve chakare ndechekuti mutengo wepeturu nedhiziri zvinoshandiswa mukufambisa mabhizimisi tinoziva kuti vakwira zvikurusa kumavhiki mairi apfuura ayo. Ndo zvaitawo zvakare kuti mitengo yezvino inge yaakukwirawo zvakare, nekuti mutengo wemapeturu nemadhiziri ukangokwira zvaakuita kuti mutengo wekugadzira zviro unenge yakwirawo. Zvobva zvareva kuti mutengo wezviro izvozvo kana zvaakutengeswawo unenge wakukwirawo zvakare.
Asi tiri kumbonzwa wani hurumende kuburikidza nagavhuna weRBZ vachiti vamboona mari dzekuti vakwanise kunge vachiita kuti zvinhu zvifambe.
Hunde vari kuedza kuti vaise mari munyaya dzezveupfumi hwenyika umu, asi dambudziko iroro ranotaura ndo riripo. rekuti kana ari mahusa vakangowaisa vanhu vari kubva vatora vobva vaisa muhomwe ndodambudziko rapo havazi kutora vachishandisa kuti zviro zvifambe zvakanaka vanhu vari kutora vachichengeta ende kune vamwe vanhu vakamirira izvozvo chete vanobva vari kutora mabhondi acho voachengeta voshandisa mabhondi iwoyo kutenga mahusa voachengeta saka zvobva zvakonzera kushayikwa kwemabhondi kushayikwa kwemahusa munyaya dzezveupfumi hwenyika zvobva zvaita kuti pave nemitengo ichitanga kuchikwira vanhu vangu vakuramba vachitambudzika nenyaya yekuti mari iri kushayikwa ndo dambudziko riripo zvino izvi kuti handi munhu wose ari kuedza kuti zviro zvifambe nenzira yakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vange vari parunhare kunyanga naBlessing Zulu weStudio 7. Nzvimbo iri kusanganira nhengo dzebato reZANU PF Base yokonzeresa mutauro nemapato anopikisa nevagari vemuward 4 muchinoyi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Nhengo yeMDC Alliance iri kukwikwidza muward iva Brighton Mizha vanoti musasa wakavhurwa nenhengo dzeZANU PF ndewokucheshidzira vagari kuti vavhotere bato reZANU PF iro vasisade.
Vanhu vari kutaura kuti rwendo runo vavhotera vachamisa sapurezidendi saka zani nechokwadi chekuti chamisa ari kudiwa saka vatanga kuisa kabhesi kekuchidzira vanhu kuti vatange kufunga kuti zani yava kutanga zvekuponda vanhu saka ngatisapotei zani asi especially secandidate samizha candidate ward 4 vanhu vazhinji vauya kumba vakati ko bhesi raiswa panderei ndosaka ndatoiwo pano kuzoona bhesi make sure bhesi ndariona riripo raakutovhundutsa vagari vemuward 4.
Kanzura wenzvimbo iyi uye vachikwikwidza vakamirira ZANU PF vaIgnatius Zvigadza vanobvuma kuti vakagadzira nzvimbo iyi yekuti vasangane nenhengo dzavo vachironga nezvekutsvaka rutsigiro kana kuti management center kwete vaine chinangwa chekushungurudza vanhu.
Pamanagement center apa inzvimbo yatinosangana nayo nemacampaign teams edu enzvimbo dzakasiyana-siyana. Ipapa apa ndo patinotaurongwa hwese hwekuti tiri kufamba sei muzuva nezuva. Ndipozve patinodyira panoita zvinhu zvose maparty activities ese ndo paanotangira ipapo. Achiperera ipapo tichizogara pasi mukupera kwezuva tichiudzana kuti mukati menzvimbo dzatafamba dzakasiyana-siyana mange makamira sei.
Vazvigadza vanoti vari kuti ibhesi havazive uye vanhu vari kutya kukundwa musarudzo sezvavachaitwa svondo rinouya.
Kutaura kwevanhu vakatyiwa election kutara mabasa atakaita muri kumaona panzvimbo iyoyi. Muri kuona magetsi, marodzi atakaita, mvura yatikaisa munzvimbo ino. Saka ikokoko kutaura kwevanhu vakadyiwa election ende tichavadya zvine mutsindo.
Sachigaro weZANU PF muward 4 vatonderai chaziva vanoti nzvimbo yakavhurwa iyi yakasiyana nemabhesi emusarudzo dzekumashure.
Ine ndiri kuti difference iripo nebhesi inyaya yekuti isusu hatisi kurara ipapo. Maactivities anoitika ipapo anotangana 9 o'clock opera na 5 o'clock ende maactivities aripo anoitwa ipapo inyaya yekuti kambeni timu inopinda mumusha yotaura nevanhu yodzoka neinformation vodya zvakare vari ipapo. Saka tiri kuti isusu harisi bhesi imanagement center.
Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wakaiswa nzvimbo iyi muzvari Stembire Sibanda vanoti nzvimbo iyi yakaiswa nemusi wechina asi hapana munhu akamborohwa vachiti vanonge vaitira ruzha nekuimba kwavo sezvo nzvimbo iyi iri pakati pedzimba.
Ndakazongorora Fried last week.
Nyaya yenzvimbo iyi yakabuda pamusangano wekomiti yemultiparty liaison nezuro mapato akawirirana kuti mapurisa aserefete nyaya iyi zvizere. Asi hatina kunzwa mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara kuti vave papi nenyaya iyi sezvo vati havasi kuziva zvisungo zvakaitwa nezuro vachiti vachazviziva mangwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Munokwanisawo kuona chirongwa chedu papeji redu reVOA Shona mangwanani oga oga. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. New Zealand yadadisa kumitambo yeRugby World Cup yakapera nezuro kuSan Francisco kuCalifornia. Zvikwata zvavo zviviri chemadzimai nechevarume zvichikunda mumitambo yepasi rose yakapera nezuro. Chikwata chevarume chakakunda England 33-12 chichitora mukombe uyu zvakare sezvo muna 2013 vakakunda kuMoscow kuRussia. Vatsigiri veZanu PF vakabuda vachimhanyidzana kutiza munhandare yeRudaka Stadium kumarondera pamusangano wemukuru webato reZanu PF vaEmerson Munangagwa vavaitsvaka rutsigiro musarudzo dzemusi wa30 chikunguru. Nemusi wechishanu vatsigiri veZanu PF vakaonekwa zvakare vachimhanyidzana kubva pamusangano kunhandare yendege diki kwaMutare apo mutevedzeri wemukuru wenyika vaConstantino Chiwenga vaive vachiri kuzivisa vamunangagwa semunyarikani pamusangano uyu. Masvondo akapfuurawo zvimwe chetezvo zvakaitika kuchipadze Stadium kuBhindura apo vanhu vakatanga kubuda munhandare iyi vamunangagwa vasati vapedza kutaura nevatsigiri vavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvenyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Hazvinonyanya kunetsa kuti nyatso munhanyatso tsanangudza nekuti ka tinoziva kuti kwakawanda vanhu vanenge vachimanikidzwa kuenda asi tinoziva kuti chiripo ndechokuti Zanu yanga ine zvipo zvakawanda maheti makepesi mascava matishes zvakawanda kudai asi ndofunga kuti zvatakusvika kumahombe kombe ekutsvaga rutsigiro zvinhu zvacho zvinenge zvaakupera nemari dzacho dzinenge dzaakupera saka ndosokuona kwangu kana vanhu vakati garei vakaona kuti hapana chiri kuuya vanongogumbuka zvichingoreva kuti vanhu vagara vanga vagara vachienda kwamunangagwa vanhu vanga vachingogara vachinotsvaga zvinhu zvokupiwa kuda imbeu kuda upfu kuda inhumbi dzokupfeka saka munhu agara asingadiwe hake hazvityise kuti vanhu vanenge vakuratidza manje kuti hapana chiripo.
Vanopiwa chikafu here vanhu ava pavanoenda kumisangano? Itaona kuBorodelo kwavasangana nevachena uko kuchimwiwa tii namabhisikitsi vanhu vakagara pamacheya akanaka chaizvo.
Vanhu vanoenda uko kwamunangagwa havapiwe chikafu vanga vari vanhu vachingopiwawo nhumbi matisheti nemakepesi nemascava saka sikuona kwangu vanhu vanenge vagara vangoendawo vachinotsvaga zvavanotsvaga kana vashaya zvinhu zvacho ndati uonei kuti mukoma Evans kuti soko rake raari kuparidza harisi kuchinja ari kutaura izvozvo zvekuti chaunza ba business tovhura mabasa tovhura mabasa achingo munhu anoti achitaura uya unotobakwa nehope hapana chaanotaura chinonyanya kunakidza ukazomu compare na Nelson Chamisa unotoona kuti vakasiyana vanhu vacho saka ndofunga kuti tingangoti muchirungu pane fatigue kungoneta neta kuti hazvinzi zvezanhu izvi hazva kuti netesa zvikatingosiyana nazvo
zvingadaro zviri kureveiwe kuzanu PF vachiona zviri kuitika izvozvi nemazuva asara aya
chiripo vagara vachiziva kuti mutambo wegore rino yakasiyana nemazuva akanga kuna tsvangirai nokuti mukomana uyu aripo uyu ari kunyanya kukwesva vanhu vakawanda zvichitoreva kuti iye munangagwa paainyatsotaura achitoda kuti sarudzo yakanyarara kusaitwa mheremhere zvichakanganisika achitsvaga achinoti muchirungu legitimacy zvava kuti afanika muchirungu yaita fireback kuti vanhu vakunyatsoratidza chaizvo iko zvino kuti aiwa kwatava kuenda kulast lap takutoratidzira kuti takutosapota mapato anopita saka ndofunga vanhu zvava kuvanetsa asi hapana zvokuti vazviite zvokuzita nokuti vanhu vatoakuvotera kwavanoda
avo vanga vari muongorori wezvenyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura parunhare vari kuHarare panyaya imwe chete iyoyo taedzawo kubata vaobert mpofu vezanu pf avo vataurawo kuti hazvina mhosva zvekuti vanhu vanobuda vachienda kwavanenge vachida kuenda sezvo urongwa hwavo hunenge hwakakosha pakuuya kwavanenge vaita kumusangano kwete pakubuda pavo muchirongwa chedu chatinotaura nevari kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi tiri kuglenview south marvelous muhlanganya uye westudio 7 abata mumwe weavo vari kukwikwidza musarudzo iyi amai Nolin Huta vari kukwikwidza vari pasi pemubatanidzwa wecoalition of democrats cod iyo inotungamirirwa navaelton mangoma
zita rangu ndinoitwa Nolini Huta aspiring mp achazoda kumiririra nzvimbo yeglenview south ndiri kuti kuvagari vemuglenview ndiri kukumbirawo vhoti yenyu semwana wemumusha wamunoziva musi wa 30 july ndiri kuda kumiririra vagari vemuglenview south samp yatinoti manifesto pachirungu
mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuglenview south kana muchinge makunda musarudzo
ndichazenge ndiri kumiririra vana vechikoro kuti vave nekudzidza pachena vagone kusimudzirwa kuita mubato wemaoko ndichazenge ndichivamiririra kuti kubva pagrade 1 kusvika ku7 pave nekudzidziswa pachena kwevana ndichazomiririra kuti vanhu varapwe pachena yatinoti advocating for free health kumunhu wese asingakwanise kuzviriritira
tinoona kuti madzimai nevechidiki ndivo vanowanzotarisana nematambudziko akawanda pane zvamuchange muri kuitira madzimai emuglenview south here
ndichazenge ndiri kumiririra madzimai nemayouth kuti vagone kushanda kuva nemubato wemaoko kunyanya kumadzimai vasingakwanise kuzviriritira nemayouth ndichazomiririra kuti munzvimbo yeglenview south muve nenzvimbo dzinogadzirwa dzekuti vana vakwanise kuzviriritira
migwagwa nenyaya yemvura zvinhu zviri kutambudza vagari vemuglenview south zvikurusa muchawanikwa muchigadzirisa sei dambudziko iri
saka ndiri kuti kuvagari vemuglenview south tine nzvimbo dzirimo marodhi edu nemvura dzatinadzo munzvimbo yeglenview south tichazenge ndiri kumiririra tine makansela enzvimbo iyoyi kuti vana vemuglenview muve nekugara kwakanaka saka ndiri kukumbirawo vhoti yenyu Sanolini Huta wekodhi ndiri kuti vana vemuglenview ndivhoterei semwana wemumusha wamunoziva
avo vanga vari amai Nolin Huta vari kukwikwidza kuglenview south vakamirira bato recoalition of democrats cod vachitaura namavelous muhlanganya uye vari muHarare chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinoita zvemitambo, Keith Mudakureva wesangano reZimbabwe Championship of Performing Arts, akakunda kumakwikwi eWorld Championship of Performing Arts akaitwa kuLong Beach, kuCalifornia kwemazuva manomwe akapera kupera kwesvondo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 naKeith nezvenyaya iyi.
Takauya kuno kune ZICOPA, which is Zimbabwe Championships of Performing Arts, which is also under World Championships of Performing Arts. Takauya kuno ku about 2 weeks ago, tichiwira the World Championships of Performing Arts. Tanga to 10, tanga participate mune this competition makategori saka siyana siyana.
Iwe wakanga uri kukwikwidza uri pa makategori api?
Inini nangandiri mu makategori maviri, anoitwa dance ne acting. Mu dance ndaita hip hop, lyrical ne open. Mu acting ndaita open, acting for TV ne contemporary.
Wakabuda shakadi pa makwikwi iwaya?
Pama entries 6 and kaita ndaka wana 4 ma medals, 3 akabva ku dance, 2 gold medals, 1 from hip hop, ne 1 yakabva ku lyrical, ne 1 silver yakabva ku open. Kuzoita ku acting ndaka wana 1 silver medal ku open. Pakadaro ku hip hop kwacho ndakaita overall best ku hip hop ne ku lyrical.
Zvii zvauchaenda uchinopakurirawo vamwe vechidiki kumusha paunodzokera?
Patinodzokera ndinoda kuyeuchidzawo vamwe kuti kana kune zvaunokwanisawo kuita zvinoenderanawo neperforming arts, unofanira kuzviteedzera. Nekuti ukakwanisawo kuuya kuno kunokwanisawo kuhwinawo uchiparticipatewo nekudzidza zvinhu zvakawanda. Ndoti patikauya kuno kutakadzidza zvakawanda sere, even vasina kuhwina. Patinotanga macompetition asati atombotanga, tinotanga nekuita maworkshops tichidzidziswa nevakuru vanobva kuHollywood, vakashanda nevanhu vatinoziva from the industry. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoziva. Saka ndinenge ndongokurudzira kungoti kana uchigona anything in performing arts, ita kuti uzivikanwe, tikuone, tikwanisa kutibatsirani tuuye tese kunoko, tisimudzire nyika yedu.
Uyo anga ari Keith Mudakureva, nhengo yesangano reZimbabwe Championship of Performing Arts, achitaura naMarvelous Mhlanganya uye ari kuLong Beach kuCalifornia muno muAmerica. Tombotarisa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media. Sezvatamboreva chirongwa chedu mangwanani oga oga, tichange tichitepfenyurawo zvakare papeji redu reFacebook reVOA Shona. Tiri kuchingamidza vari kuona nesu muchirongwa chemangwanani anhasi. Tinokutendai zvikuru. Tiri kuona Father William Guri vari kuona nesu, Constance Murinda, avo vanoti zvematongerwo enyika zviri kunakidza mazuvano. Tiri kuona Rumbidzai Muchabaiwa vari, tinokutendai nekunge muri muchirongwa. Amai Pel Chiweshe vari kuonawo, watching from Bakebridge, Terence Vava, anzi rambai makadaro. Proctor Nyemba tiri kukuonai, tinokutendai mukoma nekupinda muchirongwa chedu. Ticharamba tichiunza zvakare zvimwe zvinenge zvichitaurwa nevateereri vedu uye zvamunenge muchifunga nekuda kunzwa muchirongwa chemazuva edu ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yedu yenhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wemutungamiri wenyika voti vamunangagwa vafi vakasangana navachamisa musarudzo dzisati dzaitwa. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kuitwa mitengo yezvinhu zvekudya nekushandisa mazuva ose. Nzvimbo iri kusangana nhengo dzebato reZANU-PF yokonzera mutauro nevagari vemuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.